chikahlamadzo kuti tinzwe kuti bazi reprimary and secondary education rapedza ungororo yebullying muzvikoro. Nokuti isu sevarairidzi uyezve sesangano reprogressive teachers unit tinomirira varairidzi, hatinawo kana kumbobvunzwa nebazi reeducation. Saka isu dangotaura kuti ministry iri kubika mbodza, ende kazhinji kacho ndodambudziko ratinaro rokufunga kuti vanhu vari pahead office ndivo vana mazvikokota, ndivo vanoziva zvose, vonyora mapolicies achibva padesk research zvisina kutaurirana navarairidzi muzvikoro nemasangano avarairidzi. Ndinodavira kuti even vamwe vedu vananazimta kwedu kuptu zeti vanazineu vanaarutuzi hapana ati abvunzwa neministry of education, asi varoti vatopedza ungororo ndokubika mbodza matakanana kana matope chaiwo. Hationi zvichipa kuti muzvikoro muve nerudekaro kana vanhu vari padyo nevana vanodzidzisa vana muzvikoro pasina vanobvunzwa.
Kune vamwe vanoti pane kuti hurumende ibude nemitemo yakadai, dai yaita kuti varairidzi vange vapiwa masimba ekuranga vana muzvikoro. Munoti
ipfungwa yakanaka yekuti varairidzi vanofanira kunge vane chiremera uyezve vachidzidzisa vana vechikoro tsika dzakanaka. Chatinodangotaura nechokuti pane zvimwe zvakawanda zvatingadeo takaudzawo even veeducation dei vakauya kuzotsvaga kuti tishare maexperience. Ishi inongoriko ndeyekuti nenyuka curriculum iriko iyi, vana havachina breathing space. Nguva dzese vanenge vari muklasi kubva na7 kusvika na4 o'clock. Panodawo kuti pakreatwe nguva yokuti vana vanenge vachiendawo kumasocial clubs.